Iyo zvakare zvikuratidza kuti pane mota dzakawanda kutarika dzanga dziriko makore apfuura zvakapetwa kashanu mota dzakafamba mugwagwa tichiona kushahanya kumacha iri pamugwagwa ipapo vasiitedzera zvinenge zvichidiwa pamugwagwa zvinoita kuti tsaona dzinge dzichikonzereka pamugwagwa
zvamunganongedzerese muenzaniso ndezvipi
tikuona kumhanya kunenge kuchiitwa nevamwe vachairi nemota diki nemota hombe vasingafanani kana pamugwagwa ndezvinhu zvatikuona pamugwagwa ipapo uye zvakare tine mabhazi anaya iye zvino zvane ngati tekinoloji yapo inonzi rikadha inofanira kunge ichidzimwa kana kwana inoitwa switch over iyoyi vakawanda vane mabhazi havasidzima rikadha iyoyi rikadha iyoyi inoita kuti izvi zvese zvinhu hazvangomira kahwani zvinozoita kuti bhazi rikwanise kutendeuka richiita kunge ravuzekera kwarabva robva rabheuka
tsaona dzaitika gore rino nedzaitika gore rakapera ini muri kuona musiyano iwoyo wakadiwo
hapana musiyano wakanyanyei maonera tikuona zvinoita kunge zvakerere zvishoma but hapana musiyano wakanyanya uripo kuti taitaiona kuti taitawo hava 50% yekuterera kwetsaona kana 30% but tikuona kuti tsaona dzacho dziringomhanyisana zvinoita kunge dzakaderera but mafiga akananga kudangotifananini dzanongosiyana inamba shoma shoma ndo maonera
kuiwo mapurisa mumigwagwa umu zvakamirawo sei varimo here vari kuita basa ravo here
kusava nevanhu vakawanda vanhu vatofanira kunge vachiita yatoti polisi patiwo pamugwagwa kudzimwe nzvimbo vekumwekudzimwe nzvimbo hakwani kwe mapurisa saka zvakanaka kuti mapurisa avanike pamugwagwa vanoita kuti tsaona dzine shoma asi vakashayika kudzimwe nzvimbo tsaona dzinokwanisa kuwanda zvakare hatida kungoshuvira vari parwendo vachazenge vachidzoka kumabasa nepanyuye kuti vasatore zvinodhaka vari pamugwagwa.